Hurumende inenge iri kuita muono uri kukatipesanei nechokwadi nekuti kupasa kana kusapasa kwevana gaisi basa raticha chete. Kune zvinjiri zvinotarisirwa kuti mwana wacho ari kunzi apase kwapaari kudzidza ari nzvimbo yakaita sei. Ane zvakakwana here zvinoita kuti akwanise kudzidza. Kubva kwaabva nekuchikoro kwaari kuenda kunodzidza pane mufambo wakatunhu wakareba zvakadii. Mwana iyeye kumba kwaabva aona chikafu here chakakwana chekuti adye. Kuti pakuverenga kwake kunge anga ari munhu asiri akatarisa pachinangwa chimwe chete. Saka hurumende kana yaakutora kufoera kwemwana yotii dambudziko raticha. Tinoona kuti vanhu vapererwa vaungozama nepese pavanogona kungoti vaine varaiva vari kushanda nesimba kwazvo muripo yakakwana yavanokodzera.
Tiri kunzwawo kuti pane nyaya yekuti varayiridzi vari pazororo ngavadzoke kubasa. Zviri kufamba sei? Ndo zviri kutoitika here?
Tine vamwe vadzidzisi vatatotanga navo nhasi vanga vakaenda kuzororo. Mazororo avanofanira kunge vachiwana vatonzi vadzoke kumabasa izvezvo vatange basa. Unore uchinyi hwemhando yepamusoro nekuti vanhu ava tikatarisa vanoita makore manomwe vachishanda vachiunganidza mazuva avo ekuti vazokwanisa kuzorora. Makore manomwe aya kana akwana vaakuti ndaakuchimboturawo befu pabasa guru randaanzibata onzi hazvichatenderwe kutura befu. Uyezve hurumende haisi kuvazivisa kuti zvinozva muchatenderwe kuzorora chakuripai sei mazuva enyamanga maunganisa.
Saka muri kuronga kuita sei sevarayiridzi kuti mugadzirise matambudziko aya?
Ini aya yatiri kungobatanidza pamwe chete nekampeni yatiri kuita yatiri kuti nepachirungu kampeni for the restoration of teacher dignity. Ticharamba tichishandisa nzira dzakasiyana dzakasanganisira kuenda mumasisi tichimanikidza hurumende kuti ikwanise kudzorera dignity yaticha ave munhu anoremekedzwa musociety zvaisimboitwa kazi.